Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kurume 1 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe mukuru muhurumende yeAmerica oshanyira Zimbabwe nhasi munhaurirano dzinonzi dzakakosha pakudyidzana kwenyika mbiri idzi. Varayiridzi votanga kurangwa mabasa nhasi vachiti havasi kufara nemari dzavari kutamberiswa. ZANU-PF yotaura nezvetsvakiridzo yakaitwa neAl Jazeera panyaya yehuori hunotyisa hunonzi huri kuitwa nevakuru vehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica kana kuti Deputy Assistant Secretary Bureau of African Affairs vaRobert Scott vasvika muHarare nhasi kuti vatange kuita hurukuro nehurumende vemapato anopikisa pamwe nevamwe vemasangano akazvimirira. Asi vatori venhau veStudio 7 neveNews Day varambidzwa kupinda panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport pasvika vaScott. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ambassador Robert Scott vaudza vatori venhau pavasvika kuti shoko ravabva naro kuAmerica nderekukurudzira Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakachena.
Kana kuti ndiite misangano nehurumende, masangano akazvimirira ega nevamwe vanoita zvematongerwo enyika zveupfumi nekugarisana zvakanaka kuti ndinzwe zvavanotaura uyewo pamwe nekusvitsa shoko randabva naro kuAmerica retarisiro yekuti kuitwe sarudzo dzine runyararo.
Zimbabwe iri kutarisirwa kuita sarudzo muna Nyamavhuvhu sekutaurwa kwakamboitwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotara zuva resarudzo. Mutauriri webazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLivid Mungejo vaudza Studio 7 kuti kushanya kwavaScott kwakakosha zvikuru.
Musangano uyu ndeumwe wemisangano yakawanda yatiri kuita neAmerica kuri kuda kugadzirisa ukama hwedu isu seZimbabwe neAmerica. Isu seZimbabwe tiri kuti tinoda kuva shamwari yenyika dzese tishayiwe kana hwani watinovengana naye. Saka zvese zvakaitika pakati pedu neAmerica izvi ndozvatiri kuiti ndozvetinodonzvo nazvo kuti tigadzirisane tivake ukama hwakanaka tidzwanane.
Vatiwo vakatotanga kuvaka ukama uhwu kuburikidza nemusangano weUS Africa Leader Summit wakaitwa muna zvita muAmerica. VaScott vari kutarisirwa kutaura nezvematanho achatorwa kuzadzikisa zvakabvumirwana pamusangano weUS Africa Leader Summit uyu. Vachataurawo nyaya yekuti Zimbabwe ingabatsirwa sei kugadzirisa dambudziko remari ino shika mabillion matanhatu kana kuti 6 billion dzakawedzerwa pazvikwereti zvainayo kunyika nemabhanga ekunze. Panyaya yekurambidzwa kweStudio 7 neNews Day kutora nhau panhandare yendege vaMugejo vati vane urombo nezvaitika. Hapana zvikonzero zvanga zvapiwa nehurumende kuti semutori wenhau weStudio 7 newebe panhau reNews Day varambidzwa kupinda asi vamwe vatori venhau vachibvumidzwa. Nyanzvi mune zvematongerwo nyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vakurudzira hurumende kuti iremekedze kodzero dziri mubumbiro remutemo yenyika iro rinotendera kuti vatori venhau vashande vakasununguka.
Yakurambidzwa kwevatori venhau chinhu chisingafaniri kuitwa nokuti nyika ino ine bumbiro romutemo rinoti vanotora nhau vanofanira kudaro kutora nhau ikoko vakasununguka.
Mushandi mukuru ku public affairs kumzinda we America muZimbabwe amai Meg Riggs vati vanga vaine urombo kuti pane vamwe vatori venhau varambidzwa kuita basa vakatiwo vanga vasina kumboziviswa kuti vatori venhau vanga vakokwa kunandare yendege imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Vekezela Gumbo vanoshanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vaudza Studio 7 kuti kushanya kwavaskoti uku kunoratidza kuti America ine chido nekudyidzana neZimbabwe
kunoratidza kunofanira kusenda message ku government kunosenda message ku government kuti US United States iri interested kuita re-engagement ne government yeZimbabwe
vaskoti vari kutarisirwa kuva munyika kusvika musi wa 5 kurume ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawete.
Vamwe varairidzi vanonzi vabatana nhasi pasi pegungano riri kuzvidaidza kuti #TeachersForUSD vakatanga kurangwa mabasa vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro idzo dzavanoti hadzisi kukwana kuti vararame upenyu hune yemurika. Vati vari kuda kuti mari yavo iwedzerwe kubva pamadhora ekuAmerica $250,000 kana yabatanidzwa yose nemari yekufambisa needzimba kusvika pachiuru $260 emadhora ekuAmerica pamwedzi kana kuti US$1,230. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati vafadzwa zvikuru nehuwandu hwevarairidzi vasina kuenda kumabasa nhasi.
Nhasi muzvikoro 56.7% pamacalculations ataita nestatistics atawana havana kuenda kubasa. Tisingavereje vanga vachirwara kana kuzvimwe zvikonzero asi maticha ari kutoti haasi kuuya kubasa kusvika muhoro wavo wagadzirwa.
Ongororo yataita muHarare yaburitsa pachena kuti vamwe vadzidzisi vanga vasiri pabasa nhasi muzuva rekutanga kuramwa mabasa uku asi vamwe vanga vachidziya mushana uyewo vamwe vanga vasimo muzvikoro. Asi vamasaraure vati vanotarisira kuti varairidzi vazhinji vachabatana nevamwe mushure memusangano weNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC wange uchitarisirwa kuitwa nhasi asi wanzi wozoitwa mangwana. Vachitaura nezvemusangano uyu murongi wemisangano musangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vachaus chinosengwa vati musangano uyu hauna kuzoitwa sezvange zvakatarisirwa.
Tanga tine tarisiro yekusangana nehurumende nenguva dza10 o'clock sezvanga zvakaiswa pavakati tituye tisangane. Hurumende ikazokumbira zvakare kuti paita musangano wechimbi chimbi wanga uri pakati pegurukota rezvemari negurukota rezvevashandi na chairman we Public Service Commission nema negotiators ehurumende unova musangano wazopa kuti vazokumbira zvakare kuti ino musangano watanga tiri supposed kunge tichiita nhasi uzoitwa muzuva ramangwana mangwanani nenguva dza10 o'clock.
Mutungamiri werimwe remasangano evarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ vataka vafira zhou vaudza Studio 7 vari kumasvingo kuti nhengo dzesangano ravo hadzisi muurongwa hwesangano #TeachersForUSD uhu pari zvino kunyange hazvo vachitsigira nyaya yekuti varairidzi vapihwe mari dzemihoro inovakwanira.
Sevanhu vanotungamirira tinofanira kunge tinge tichitaura chokwadi. Chokwadi chiriko ndechekuti varairidzi vasina kuenda kuchikoro iCyclone Freddy. Kana varikowo vasina kuenda kuchikoro neurongwa hwakarongwa humwe hweUS dollar zvinokurudzirwa.
Vazhou vatiwo sePTUZ vachasvitsa zvichemo zvavo kuhurumende kuburikidza nemusangano pakati pehurumende nevashandi vayo weNational Joint Negotiating Council mushure memhinduro yavakapiwa nePublic Service Commission pavakainyorera tsamba yenhuna dzavo vakanzi vasvitsa zvichemo zvavo kuburikidza nemusangano weNJNC. Mutauri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vati
tinonzwa kufara chaizvo nekuti varairidzi vauya vakawandisa uye tikuona kuti hakuna varairidzi vachada kunzwa zvokunzi hanzi handei kumastrike handei kumastrike zviri kutaurwa nana Atusi.
Asi gurukota rezvevashandi vapawo mavhima vaudza Studio 7 parunhare kuti timbomira kutaura nezvenyaya iyi kuti vape nhaurirano dzamangwana mukana. Zvichakadaro, gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murwira vaudza dare reparamende kuti vashandi vema university vanogona kutambira mari dzavanoda kana vakashanda nesimba kusimbaradza nyaya dzeumhizha. Vashiti mauniversity anogona kuita mari inosvika mamiriyoni matatu pagore mukati memakore matatu ari kutevera kana akasimbaradza nyaya dzeumhizha. Vamurwira vataura izvi vachipindura zviri mugwaro renyunyuto rakasvitswa kudare iri nevadzidzisi vemumayunivhesiti ehurumende avo vanoti vanoda kuwedzerwa mari dzavanotambiriswa. Vamurwira vati mari dzevashandi vemayunivhesiti hadzibhadharwe nehurumende, asi vati mari idzi dzinobva kumakanzuro emayunivhesiti aya, asi hurumende ichingopawo mayunivhesiti aya mari yerubatsiro chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Munyori wekanzuro yeBikita vaPeter Chibi nasi vamiswa pamberi pedare reBikita Magistrate vachipomerwa mhosva yeuori mushure mekutenga zvikakarara zvemotokari dzemamaneja anosanganisira ivo zvisiri pamutemo. Vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
VaChibi avo vakasungwa nezero nebazi reZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC rikavaendesa kumapurisa ekuBikita vanzi nemutongi waDare vatakawira mugabe vazodzoka kudare musi wa17 mwedzi uno. Vanzi vasiye gwarawo rekufambisa pamwe nekuzvipira kumapurisa musi wechishanu wega wega. ZAC inoti vaChibi vakatyora chikamu 91 chemutemo weFinance Management Act Chapter 22.19 apo vakatenga zvikakarara zvemotokari dzerudzi dzemhando yeToyota GD6 nemari inosvika mazana maviri nemakumi maviri nemapfumbamwe zvemari yekuAmerica US$222,900 vasina kupuwa mvumo nehurumende. Hatina kukwanisa kubata gweta ravaChibi vaPhilip Shumba vemutendi muDC and Shumba Legal Practitioners kuti vatipe devi ravo, asi mutauriri wesangano revagari reBikita Residents and Ratepayers Association kana kuti Bhira vaMark Mutengani vati vafara zvikuru nekusungwa kwemukuru wekanzuru achipomerwa mhosva yehori.
Saka ishe Bhira tinogamuchira zvakanyanya danho riripo. Zvinogona kunzi ikeshe ndiri, but tinotenda danho raitwa neZaki iroro kutaura chacho iroro. Uye tovimba kuti haisi catch and release nekuti nyaya inoumbwa wakakwana huripo kuti motikari dzakatengwa nemari dzevagari zviri criminal, tingati zviri pamutemo wokutumawo mashandisa mari yatinoti mapublic funds.
Zeki yakaferefeta nyaya iyi mushure mekuchema-chema kwevagari vakatengwa motokari idzi dzikanyoreswa mazita evakuru vakuru vekanzuru iyi kwete zvinotarisirwa pamutemo sekuti dzive mudziyo wekanzuru. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Bato reZANU-PF nhasi raita musangano waro wekutanga gore rino wePolitbureau, uye rinoterera kufara neuwandu hwevanhu vari kuenda kunonyoresa kuvhota. Asi izvi zviri kuitwa paine mhute sezvo paine tsvakiridzo yakaitwa neAl Jazeera iri kutarisirwa kuburiswa nhasi ine nyaya dzeuori hunotyisa hunonzi huri kuitwa nevatungamiri vebato iri nehurumende. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 mushure memusangano wanhasi, mutauriri webato iri vaChris Mutsvangwa vati veruzhinji munyika vari kufara nezvirongwa zvekusimudzira upenyu hwavo zviri kuitwa nebato reZANU-PF zvave kupa kuti vanyorese kuvhota.
Tikutokumbira kuti vheki vai achitopiwa imwe mari dzose dzakapiwa ndeye nekupamidzira nguva, pamwe chete nekutsivisa vanosenza kuzeki kuti mutoro unopiwa vanhu vada kurejista uitwe mushoma. Isu tinoo tichiona kuti ngamunadzirefei kuti vanhu vangawane zvikuru kumaruzevha kuno transport vachikwanisa kuti vanorejista, sezvo musuwo wekodzero waakusvika padhuze. President vakangoita proclamation 2 days later. Mazuva maviri anotera hapana achakwanisa zvakare kuti azova anovhota mutsamisa.
Vamutsvangwa vativo vanofara nechirongwa chavo cheself verification, icho vati chiri kuratidza kuti bato ravo rine vatsigiri vakawanda uye richakunda musarudzo. Vaenderera mberi vachiti vatsigiri vebato ravo havasi vepamadande mutande sevemapato anopikisa, uye izvi zvicharatidzwa nesarudzo dzichaitwa muna Nyamavhuvhu. Vakafanobata chigaro chemunyori anoona nezvesarudzo mubato guru rinopikisa reCitizens Citizens Coalition for Change va Ian Makone vaudza Studio 7 kuti ibasa rezeki kuona kuti wese anoda kunyoresa kuvota aita izvi pasina matambudziko.
Isusu tinotaura takamirira maCitizens kuti maCitizens havana mari yekukwira mabhazi nezvakadaro izvi kuti vaende kuma 63 district centers kunoregister. Zviri kuti isusu zveki ngaiunze blitz. Blitz inoitika nguva yese yese before a general election. Indicated kuti tichakupai kuti blitz iri kuuya asi havasati vati padate vachirayo. Ndo zvatiri kudemanda izvozvo on behalf of citizens. Hazvinei nemastructure namo.
Triple C ine zvirongwa zvakaita semugwazvo neregister elect and protect izvo iri kuita kukurudzira vatsigiri vayo kunyoresa kuvota uye inoti ichakunda kana sarudzo dzikaitwa pajekerere. Vamutsvangwa vatiwo pane vamwe vanhu vasiri kufara nekupa masimba eupfumi kwakaitwa nebato ravo kuvatema munyaya dzezvezvicherwa zvikuru sei varungu vachiti ndivo vave kutaura zvisina maturo zvakaita sezvinonzi zvichaburiswa mufirimu nenhepfenyuro yeAl Jazeera nhasi. Nhepfenyuro yeAl Jazeera inonzi ichaburisa firimu rinorati dzauori unonzi huri kuitwa nevakuru vakuru muhurumende vachishanda nevamwe vari mubato rezano PF.
Saka tiri kupembera mabasa iwayo ekuti vana vadiki vari kupfuma nenyaya yegoridhe, asi pane programu iri kuitwa paAl Jazeera yekuda kusoropodza nyaya yegoridhe yemuzimbabwe yekutora vana makimireni vakanga varivo vashasha dzegoridhe dzaisimagla vava kusvotwa kuti vanhu vavana vadiki vavaisevenzesa dzaashoroma dzemari izvi zvichiitwa nekugona kwapurezidendi nezano PF.
Asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaPride Mukono vaudza Studio 7 kuti mashoko aya anobudisa pachena kuti ZANU PF haina kuzvipira pakurwisa uori.
Nyaya iripo haisi yekuti pane vakaimpawiwa, inyaya yekuti nyika yeZimbabwe iri kurasikirwa neupfumi hwakawanda chaizvo huchienda maoko emagororo nembavha dzinovashamwari hama uyezve pamwe nevadiwa veivava vanenge vachitonga vakaita savamutsvangu. Upfumi hwenyika hungaparadzwi kana vashoma nevanhu vashomanene mubva mati ndo vamakaimpawa iyo nyika yese iri mukati menhamo yakaita seiri muZimbabwe iri kuonesa nyika yese pfumvu.
Mubato rezano PF hamuna kuwirirana panyaya iyi zvakapa kuti nyaya yainge yanyorwa neimwe nhengo yebato iri Dr. Masimba Mavaza kuna kurira nyoka mhenyu vaHubert Angel vari kubudiswa munyaya yeAl Jazeera vachinzi vakatenda kuti vari kushanda nenhengo dzebato rezano PF kuita uori imbobviswa asi ichizodzoserwa zvekare nhasi. Vamutsvangwa vatiwo pamusangano wanhasi mutungamiri webato iri nenyika vaEmerson Munangagwa vati vakazvipira kupedza dambudziko rokushandiswa kwezvinodhaka uye vati vakurudzira vechidiki kuti vaite zvemabhizimisi kuti vaite raramo yakanaka. Vamutsvangwa vati vaSidi Nsekeramai ndivo vadomwa kuvasa chigaro wekanzuru yana Sorojena vebato iri kana kuti Elders Council. Vatiwo nhengo itsva dzedare repolitburo dzapiwa mabasa adzo atichange dzichiita mukati memakore mashanu anotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Komisheni inoona nezvesarudzo muNigeria yeIndependent National Electoral Commission kana kuti INEC inotiva Bola Ahmed Tinubu ndovakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa nemusi wemugovera, vamwe vakazovhota havo nemusi wesvondo sezvo painge paita zvimhingamupinyi. Kuziviswa nhasi kwezvekukunda kwavatinubu kuri kuuya kwaperawo zuva rimwe chete vemapato anopikisa anotire People's Democratic Party rinotungamirwa navaAtiku Abubakar uye reLabour Party rinotungamirwa navaPeter Obi vagunun'una. Vatinubu vanonzi vane mavhota anodarika mamiriyoni masere nezviuru mazana masere kana kuti 8.8 million votes. VaAbubakar vakawana mavhota anoda kusvika mamiriyoni manomwe, kuchiti vaObi vachiwana mavhoti anoda kusvika mamiriyoni matanhatu. Pavanhu mamiriyoni makumi masere nemanomwe kana kuti 87 million vakanyoresa kuvhota, vanhu mamiriyoni makumi maviri nemashanu kana kuti 25 million ndo vakavhota chete. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Chipo Dendere nezvenyaya iyi.
ndikuona sekuti vazhinji vari kuchema. Ndanga ndichitotaura nevamwe ndichiti zvafanana nezvakaitika kwedu muna 2018. Vazhinji vechidiki vakanga vane tarisiro kuti vapita obi vachahwina. Asi hazvina kubuda sekudaro. Maonero angu ndeyekuti chanetsa ndechekuti veruzhinji havana kuvhota. KuNigeria kune vanhu 90 million vanga vakaregista kuvhota. Asi vazovhota vanoita ivo 25 million or less. KuLagos kune support zhinji yavapicha obi. Kune vanhu 7 million vanga vakaregista kuvhota. Asi 1 million badzi. Ndo vakabuda kunovhota. Vanhu vari kuti ivo bato riri kutonga rakadzivirira vanhu kuti vasakwanise kunovhota richivaomesera.
Pane zvingadzidzwe neZimbabwe here pane zvatiri kuona? Tichiona kuti Zimbabwe yakatarisana nesarudzo.
Takagonwa neNigeria, totaura zvavakagona. Media iri free, kune mamedia houses akawanda, anodarika 30. Dambudziko rekuZimbabwe nderekuti vanhu vakwanise kuregista. Izvezvi Zimbabwe ine vanhu 8 million vanofanira kunge vachivhota musarudzo dzatatarisana nadzo. Asi pavanhu 8 million ipapo, only 5 million have registered to vote. Zvichireva kuti pane 3 million vasati vakwanisa kuregister to vote. Saka ivavo 3 million vanofanira kubatsirwa kuti vakwanise kuregister to vote. Zeki inofanira kuwedzera maregistration centers. Chechipiriwo mapato ese anofanira kuva nemapolling agents avo. Chimwe chakakosha ndechekuti kuye international observers. Zvakabatsira izvozvo kuti hakuna kunyanya chika violence.
Ko panyaya yekubatana kwevanopikisa.
Ipapo pakakosha. Nekuti vanhu chavasiri kuziva ndechekuti vapita obi vakanga vari memba yePDP kusvika gore rakapera tingati muna January. Saka muna January imomo makava nekusabatana mukati mePDP kufanana nezvakaitika kuMDC kutanga kwa 2018. Mukunetsana ikoko vapita obi vaifunga kuti vachaita chicandidate wePDP. Hazvina kubuda sekudaro. Vapita obi ndobva vabuda ndobva vanojoina Labour Party.
Vanga vari muongorori wenhau dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Chipo Dendere vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuBoston muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu 32 vafa, vamwe 75 vakakuvara mushure mekunge chitima changa chakatakura vanhu chadhumana nechanga chakatakura zvinhu muGreece. Zvitima izvi zvadhumana muguta reTembe makiromita 330 kana kuti 380 kilometers kubva muguta guru renyika iyi reAthens. Chitima changa chakatakura vanhu changa chine vanhu 350 kana kuti 350. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken nhasi vati havasi kuona kuzvipira kweRussia neChina panyaya yekuunza runyararo muUkraine. VaBlinken ava vari kushanya kuUzbekistan vati kana Russia ikaratidza kuzvipira mukupedza hondo, America yakagadzirira kushanda nayo. Asi vanoti mashoko emutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin ekuti vari kuda kuti matunhu avakapamba aramba ari pasi peRussia haratidze kuzvipira. VaBlinken vati zviri kutaurwa neChina kuda kuti pave nerunyararo zvakanaka, kuti panda kutange paine runyararo zvinhu zvakanaka chose, asi zvairi kuita hazvienderane nezviri kutaurwa. Muchikamu chedu chatino tarisa shuriku kwa neva na veZimbabwe wari kunze kwenyika. Nasi tiriku tarisa mabasa ekubatsira vanoshaya arikubatwa na muzvare Sera Makwara. Avakaparura sangano rinonzi The Rudo Project ririkubatsira vanoshaya wari kumusha kuZimbabwe. Muzvare Makwara avanogara nevabereki vavo mudunhu reMaryland muno muAmerica vanobatsira nekubhadharira vana mari dzechikoro uye kuvawanisa zvikwanisiro pamwe nekubatsirawo masangano anochengeta nherera. Sezvo takundikana kuvabata nekuda kwekubatikana kwavo nenyaya dzedzidzo, taita hurukuro nababa vavo vaSolomon Makwara tikatanga nekuvabvunza kuti mwanasikana wavo akatanga sei chirongwa chekubatsira ichi.
Pakaitika COVID kuZimbabwe paya pakaitwa malockdown, aga tanga achibatsira achitumira mare kuti chikafu chitengwe chichiendeswa muDzimba dzavo vakanga vasingakwanisa kunge vachiwana chikafu panguva iyoyo. Achibva azobva ipapo ndo kuchitanga kutsvaga mari dzekuti izvo vana vanenge vachienda muzvikoro vakwanisa kutengerwa zvinoshandiswa muzvikoro kunge vachinyora uyezve nemaschool bags anenge achidiwa nevana nebhutsu. Akanobatsirawo zvakare achitsvaga zvinhu zvakaita kunge semadiapers nezvimwe zvakadaro zvinodikanwa pautano hwevana vasikana vechidiki vachiri kukura, achipota vachiendesa kumaorphanage homes kana kuti achiendesa muDzimba mune vana vanenge vachida rubetsero rwakadaro.
Vakawanda vezera rake vangada kunzwa kuti chii chakaita kuti anga achiita pfungwa iyoyi.
Pfungwa iyi yekuti akwanisa kunge achibatsira yakatanga mugore ra2013 patakaenda naye kuZimbabwe. Saka achiona iye kunetsekana kwaita vana vasina pekugara vanga vari mastreets vachikumbira chikafu, zvakava zvinhu zvakamubata zvikuru. Ndopa akatanga kuchiverenga nekuda kuti anzwisise kuti chii chiri kumboitika kuZimbabwe. Inokunzwisisawo zvakare kuti izvo chirwere chakaita kunge cheHIV AIDS nezvimwe zvakadaro zviri kukontributa kuti vana vange vasina vabereki vachizopesirawo vamwe vana vamumastreets. Uyezve nekungotambudzikawo kunongo kuchingoitawo vanhu mukati mekurarama. Ndokumukwakamuita kuti anzwe kuda kubatsira.
Imiwo sevabereki vake muri kumubatsira nenzira dzipi?
Tiri kubatsira Sera pa project yake inonzi Rudo Project nekumutsvagirawo mari kuti akwanisa kunge achiwanawo mari dzekuti anga achitenga zvinhu achikwanisa kunge achitumira kuZimbabwe. Saka tinobatsirawo kuti izotenge tichitsvagawo mari tiri pamwe chete, tichibatsirawo futi zvakare kunyange paanenge akuchitumira zvinhu zvake kuZimbabwe. Tinobatsirawo zvakare nekutsvaga vanenge vachikwanisa kunge vachitumira zvinhu kuZimbabwe kuti akwanisa kunge achitumirawo ikoko. Uyezve tinobatsira zvakare nekuti akwanisa kunge achiwana nzvimbo dzekuti anga achibatsira. Tine vamwe vatinoshanda navo variko kuZimbabwe ikoko vatakaita kuti anga achikwanisa kunge achishanda navo kuti akwanisa kunge achisvitsa rubetsero irworwo. Saka tiri kubatsirawo mune zvese zvaanenge achida kuti organization irambe ichienderera mberi nekubatsira kwainenge ichiita.
Semwana wechikoro ari kuzvikwanisa sei kuti uko ari kuita zvezvidzidzo zvake, uko ari kuita zvesangano rake?
Anotiwo kana yangu yechikoro anombotarisawo pane zvechikoro, omboita zvechikoro. Kana vachinge vavharawo kuchikoro ndopa anonyanyotarisa manje paorganization yake achiona kuti izvo angaramba achisumudzira sei.
Ko rutsigiro rupi rwaari kuwanawo kubva kune zvizvaro zveZimbabwe zviri muno muAmerica?
Ari kuwana rubetsero kubva kune ruzhinji rweZimbabwe vari muno kuburikidzawo nekudoneterwa mari dzekuti akwanisa kunge achitenga zvinenge zvichidiwa. Kana takwanisa kunge achitumira mari dziri mari chaidzo kuti akwanisa kunge achibhadharawo maschool fees kana kutumirawo maschool supplies.
Shoko ramungasiyira vateereri pane inonguva.
Ndinongokurudzira vechidiki kuti kana paine zvavanenge vainazvo mukufunga kwavo kuti varambe vachishanda sekutsvaga kwakaitawo musikana wayo kuti ndezvipi zvandingaite kuti ndikwanise kunge ndichibatsira.
Ko vanoda kuziva zvakawanda pamusoro peThe Rudo Project?
Vanokwanisa kuenda paRudo Project, rudoproject.org, kana kuti paInstagram @RudoProject. Uyezve anowanika zvakare paFacebook The Rudo Project. Kana pane anenge achida kuti vakwanise kuwanawo information yakawanda kana kuti vanokwanisawo kutiwo zvavanga vachibatsira kana even vari kutsvagawo zvakare rubetsero vanokwanisa kuti vaendewo pamawebsites andataurayo.
Avanga vari vaSolomon Makwara, baba vamuzvare Sera Makwara, vane sangano ravo reThe Rudo Project vari parunare mudunhu reMaryland muno muAmerica neStudio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk, apo tiri kutarisa nyaya yekurudzira yekuti vari kunze kwenyika vadzoke kumusha kunonyoresa kuvhota. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Gaino Kumedesaidi.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngibonge uJonga Khandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 1 kaMbimbitho 2023. Igama nguGaino Kumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Ekhuluma lentatheli ezindaba ekufikeni kwakhe, uScott wazise ukuba uze eZimbabwe ukuze azokhulumisana labenhlangothi zonke ukuza ukuba eleZimbabwe liba lokhetho olukhululekileyo. Ethi uzaba lemihlangano leziphathamandla zikahulumende, inhlanganiso ezizimeleyo namabandla ezombusazwe.
Umsekeli kanobhala obona ngezobudlelwano beMelika lamazwe awezwekazi le-Africa umnumzana Robert Scott ufike eZimbabwe namhla. Ababalisi elizweni baqalile ukutshengisela ngokungayi emsebenzini namhla befuna iholo eliphezulu kwenkulungwane eyodwa zamadola 1,216. Umanyano we-European Union useqhelise ngomunye njalo umnyaka izijeziso zenotho ezetheswa inkampani kahulumende elungisa izikhali eZimbabwe Defence Industries. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umsekeli kanobhala obona ngobudlelwano beMelika lamazwe awezwekazi eAfrika umnumzana Robert Scott ufike eZimbabwe namhla kuhambo lokwethekelela leli lizwe okwensuku ezine. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Khuluma lentatheli ezindaba ekufikeni kwakhe, uScott wazise ukuba uze eZimbabwe ukuze azokhulumisana labenhlangothi zonke ukuza ukuba eleZimbabwe liba lokhetho olukhululekileyo. Ethi uzaba lemihlangano leziphathamandla zikahulumende, inhlanganiso ezizimeleyo namabandla ezombusazwe aphikisayo nelibusayo.
I am pleased to be here. Thank you for meeting. I am here to engage in a series of meetings with government, civil society, other actors in the political and social and economic arenas to listen, to take on board their messages to me, but also to pass along our hopes from the U.S. specifically for peaceful and inclusive elections.
Ngilapha ukuba senze imhlangano lohulumende, inhlanganiso ezizimeleyo, labamabandla ezombusazwe labezomnotho ukuthi ngizwa bawukhulumayo nokuba ngikufikise kwele Melika. Sithemba ukuba kuzakuba lokhetho olukhululekileyo lolokuthula.
Kodwa ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi akathembi ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukuguqula indlela aqhuba ngayo ukhetho.
UPresident Mnangagwa angiboni ekwanisa ukuthi enze ama-reforms afuneka yilizwe le-America akakhulu isikhangelane lokuthi yena wasukela kusukela ku-2017 kuze kufike kathesi. Akakwanisanga ukwenza ngitsho ama-reforms eyodwa nje esingatshengisela ukuthi usenaka izindaba ze-democracy kanye lama-human rights. So ukuthi sibone esenza ama-reforms lawa sokusele nje inyanga ezilutshwana kuya kwi-election lika-2023 asikuboni kuyinto engaphumelela lokho.
Omunye osekela ebandla le-ZANU-PF umnumzana Mnashe Mdudza uthi uhulumende uzimisele ukulondoloza amalungelo kaZulu.
Indaba zamalungelo abantu siqala ukuziva kakhulu zikhulunywa nxa sekungumnyaka wama-elections. Lokhu sesikujayele njengabantu beZimbabwe ukuthi nxa sesifika esikhathini sokhetho sizakuqalisa ukukhuluma ngendaba zokuthi kulabantu abahlukumezwayo, kulabantu abahlukumezekayo elizweni leZimbabwe. Lokhu thina sekujayele ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi kulabanye amabandla awezombusazwe athi wona ayakwazi ukuthi iZANU-PF njengebandla labantu selizahamba ukuthi liyongina kuma-election njengoba sesifike isikhathi sangikhona. So ukuze lihlambaze lokungcolisa lolo khetho kumele liqalise ukukhuluma indaba le.
Isikhulumeli sogatsha lwezobudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Livid Mugetsho utshele iStudio 7 ukuthi ukwethekelela kukaScott elizweni kuqakathekile kakhulu njalo kuphansi kwemizamo kahulumende yokulungisisa ubudlelwano lele Melika. Limizamo uthi yavele yaqalisela emhlanganweni owe-US Africa Leaders Summit oqhutshwe ngele Melika ngompalakazi nyakenye umongameli Mnangagwa owethiswa izijezo zenotho ngelemelika akanxuswanga kodwa wayemelwe ngumphathintambo wezobudlelwane belizwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba. USkoti ukhangelele ukukhuluma ngamanyathelo okumele athathwe ukugcwalisa iziqondiso ezavunyelwa emhlanganweni owe-US Africa Leaders Summit kanye lokuthi eZimbabwe lingancedwa ngayiphi indlela ukulungisisa udubo lwesikelede salo kwamanye amazwe lakumhlanganiso lamabhanga omhlaba samabhiliyoni amadola esilokhu sikhula njalo lingenelisi ukusibhadala. Edabeni lokwaliswa kwentathela izindaba zesitudio 7 le-News Day ukuthapha izindaba esilindweni sendizamtshina eseRobert Mugabe International Airport eHarare, uMugeshi uxolisile ngokwenzakale lapho. Akulazizathu ezicacileyo eziphiwe nguhulumende zokwalisa intatheli izindaba yesitudio 7 uRutendo Mawere lowephephandaba le-News Day uPrivilege Gumbodete. Kodwa ukuvunyelwa ukungena kwezinye intatheli izindaba ebezikhona, umholi wenhlanganiso emela intatheli izindaba eye-Voluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ umnumzana Loft Dube uthi kusobala ukuba uhulumende akahloniphi amalungelo oluntu.
Lokhu ngabe kuyinto embi, akukakhanyi ukuthi ngubani ovalele intatheli izindaba lezi, kodwa ngolokhu esikuzule ukuthi bamisiwe ukuthi benze umsebenzi wabo into embi kakhulu. Njenge-VMCZ sithi intatheli izindaba kazivunyelwe ukuthi zibe lapha ukwezakala khona izinto elizweni.
Uhambo lwakhe kwele Zimbabwe uScott ukhangelelwe ukubamba imihlangano lenhlangothi ezithile zikaZulu ngendaba ezihlukeneyo ezigoqela ezamalungelo oluntu, izijezo zomnotho lokuthengiselana phakathi kwenemelika lele Zimbabwe. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abenhlanganiso yababalisi Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bethule umbiko othi ababalisi abangaba isilinganiso sokungamathumi amahlanu ekhulwini 57% emaphandleni lasemadolobheni benelise ukutshengisela ngokungayiyo emsebenzini namhla, befuna ukuthi iholo labo lengezwe lifike kumadola emelika aphezu kwenkulungwane eyodwa 1260 ngenyanga. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye ababalisi baye emsebenzini namhlanje, kodwa kwabalabanye abenelise ukulalela inkuthazo yenhlanganiso zabo yokuthi batshengisele ngokungayi emsebenzini ukuze bangezelelwe iholo okwamanje eliphansi kwamadola alingana lamatshumi amane amadola emelika ngenyanga. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba kuye moyo, uchasisa kabanzi ngenyathelo abalithetheyo.
Kuthi mhlaka 1 Mbimbitho bathathe isinqumo sokuthi ababalisi kabayi emsebenzini kuyengena i-1260 US dollars. I-salary crisis indaba ixoxe yaze yavumelana ukuthi izidingo zombalisi sezingeneliswa i-$1,260.
Uqhubeke ethi ababalisi abangaba yisilinganiso sokungamatshumi phose ayisithupha ekhulwini 57% bakhalele umsebenzi lamhlanje.
Lamhla lilanga lethu la kuqala elo elestrike esiqoqwe ngaphansi kwe-hashtag teachers for US dollar salary. Esikutholayo ezindaweni ezehlukeneyo ukuba kwezinye izikolo ababalisi bakhona abafundisi, kwezinye izikolo ababalisi abanye vele kabayanga, bambalwa abaseleyo.
Umnumzana Ekel Ncube, umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union, uthi njengenhlanganiso bazasekela loba yisiphi isinqumo esingenziwa ukuze kuthuthukiswe impila kahle yababalisi.
Besingakabi le position as to what to do okuphathelane le layona le indaba since initiated ngabanye abantu. Thina njengeunion will work in solidarity with anything elokwenza le welfare ka teacher. Whoever is leading, thina sizasebenza in solidarity labo.
Obona ngezemfundo enhlanganisweni yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Benny Moyo usola uhulumende ngakwenzayo.
umnotho welizwe kawumanga kuhle ngakho ke imali abayiholayo ngeke ibenze bephile ukanti ke uhulumende nangokwakhe akagcwalisa isithe imali uhulumende oyipha ugatsho lwezimfundo incane kakhulu kulaleyo erekomendwe yiDaga Declaration uhulumende owayisayinayo esiwucelayo ngekuba uhulumende elalele izikhalazo zababalisi elalele izikhalazo zabazali ebaphe iholo elibaphilisayo.
Isikhulumi sogatsha lwezemfundo umnumzana Taungana Ndoro wale ukukhuluma ngokukhalala kwababalisi umsebenzi ethi umphathintambo wendaba zezisebenzi usikhwica mfundo Paul Mavima nguye ongakhuluma ngakho. Ephendula imibuzo enkundleni yebulenjini iWhatsApp, uMavima uchaze ukuba iNational Joint Negotiating Council iyahlala kusasa eHarare ikhangela udaba lweholo lwababalisi. Kodwa uthi labo abakhalale umsebenzi kumele bazi ukuthi umthetho wokungaholeli amalanga umbalisi angasebenzanga uzababamba ngoba singekho isizathu sokukhalala umsebenzi. Uhlupho lweholo lwababalisi luqhubekela phambili ngenxa yokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lelemelika. Kunje bahola inkulungwane ezingamachumi amane amadola eZimbabwe i-40,000 zimdola okuyimali elingana lamadola emelika angamachumi amane i-40 US dollars. Ababalisi bathi lokhu kuyinhlekisa ngoba nxa iziphathamandla zikahulumende zivakatshela emaphandleni ziphiwa amadola angamakhulu amahlanu 500 US dollars ngelanga ukuhambisa inhlelo zawo. Umkhankaso abawubiza ngokuthi hashtag teachers for US dollar uqoqa ababalisi ukuthi bamanyane kusinqumo sokuhlala emakhaya ekuqaleni kwenyanga kaMbimbitho njengendlela yokutshengisela ngenhloso yokufuqa uhulumende ukuthi abaholise ngedola lemelika. Ikhansili elawula ngeholo lezisebenzi zikahulumende eNational Joint Negotiating Council ebimele ihlangane namhlanje ibikwa isizahlangana kusasa eHarare ikhangela ngeholo lababalisi. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ivandla elibusayo lezano PF namhla liqhube umhlangano walo wakuqala walonyaka owamalunga ekomiti yaphezulu iPolitburo. Umhlangano lo ukhokhelwe ngumnomzana Emerson Mnangagwa usiba lukhulu lwebandla leli njalo engumongameli welizwe. Isikhulumeli sebandla umnumzana Christopher Mutswangwa uthe ibandla labo lilethemba njalo elokunqoba kukhetho lwalonyaka. Njalo kuningi osokwenziwe ngumongameli Mnangagwa ukuthuthukisa ilizwe selokhu aqala ukubusa. Uthe ibandla leZANU PF alilasizathu sokuphambanisa amabandla aphikisayo alelungelo lokukhankasa ekhululekile. Kubuye kwakhethwa amanye amalunga eCouncil of Elders kulumhlangano azakhokhelwa ngumnumzana Sekeramayi. La malunga aqoqela umnumzana Wunkwe, Maboyi Ncube, Parrenyathwa labanye abayisikhombisa ayebe sebenzelana le committee ye Politburo. Umanyano we-European Union useqhelise ngomunye njalo umnyaka izijeziso zenotho ezetheswa inkampani kahulumende elungisa izikhali eZimbabwe Defence Industries kanye lomlayo ovimba amazwe akulelizwekazi ukuthengisela eZimbabwe izikhali ngoba usithi uhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa ulokhu esephula amalungelo oluntu. Kumbiko ewethule izolo, European Union ithe ikhathazekile kakhulu ngokwehluleka kwahulumende weZimbabwe ukubopha lokujezisa abezomvikela ababulala abantu ngemva kokhetho luka-2018 kanye lango-2019. Lumanyano usole njalo imithetho othi incindezela uzulu weZimbabwe efana lowe Data Protection Act kanye lowe Private Voluntary Organization Amendment Bill wona usumelele ukusayinwa nguMnangagwa. ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Akumangalisi lokho abakwenzileyo, yinto ehlali lindelekile ukuthi bazafaka izijeziso zenotho kulabo abenza izikhali okuthiwa iZimbabwe Defence Industry, ngoba yizo lezo zikhali okubalwa lamatiye gasi ezisetshenziswa ukutshaya abantu emgwaqweni. Singacabanga ukuthi kumbe izikhali eziyasetshenziswa ukuvikela iZimbabwe, izikhali ezigcina zisetshenziswa ukutshaya abantu, ukuvimbela amalungelo abantu, kwethusela abantu, lezinto ezinjengazona leziyana. Ngakho ke kamangalisi ama-sanctions uma eqondiswe ebantwini abephula amalungelo abantu, kumbe ikhampani ezagcina incedisa ukwephula amalungelo abantu, ngoba izikhali ezenzayo sizo zokuvikela iZimbabwe, kodwa ngezokutshaya abantu, ngezokwephula amalungelo abantu beZimbabwe.
Abe ZANU-PF Ncube, yebo bathi izijeziso lezi ngitsho lalezo ezafakwa iMelika kumele zesulwe ngoba ziphazamisa uZulu makhaza. Kodwa ayisibo bodwa beZANU-PF, abantu nje abanengi ngitsho labamanye amabandla bathi kazesulwe lezi zijeziso. Uthini ngalokho?
Izijeziso zenotho kazifakwanga ngabantu beZimbabwe, zifakwe i-EU, zafakwa ngabeMelika besebenzisa imithetho yabo ethi yona umuntu oziphethe ngalindlela kumbilizwe eliziphethe ngalindlela silifaka ngaphansi kwezijeziso. Ngakho ke nxa ngabe kufanele ukuthi zikhitshwe lezo zijeziso, kumele labo abenza lokho okwenza zibe khona lezo zijeziso bakuyekele lokho abakwenzayo. Yebo kambe nginje lami kangiwafuna ama-sanctions, angiboni ukuthi ukhona owafuna ama-sanctions phakathi ezizweni leZimbabwe. Kodwa kwedlula ama-sanctions kakho funa ngithi kakhulu uZulu weZimbabwe, asifuni ukuthi uhulumende ephule amalungelo abantu, kasifuni ukuthi kube lokhetho oludlelezelayo olungekho free and fair, kasifuni ukuthi kungabi le democracy, sifuna kuhlonitshwe amalungelo abantu, kuhlonitshwe imithetho, kuhlonitshwe iconstitution, kuhlonitshwe izivumelwane zomhlaba ezamalungelo, kuhlonitshwe ukhetho olukhululekileyo. Nxa ngabe lokho kungenziwa, izijezo zenotho ziyaqhubeka zikhona. Ngakho ke yebo kambe kasizifuni izijezo zenotho, kodwa esingakufuni kakhulu okwedlula izijezo zenotho ilokho okwenziwa nguhulumende weZimbabwe. Kalungise khona yena, angakhali ngalokho abakwenza abamanye amazwe abangasibusiyo. Kalungise thina okusilimazayo njengabantu beZimbabwe, asibuse kahle, asihloniphe. Yiyo into eqakathekileyo, lezi zijezo zenotho zizasuswa ngokunjalo.
Umnumzana Efi Dlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe, ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Sizaxoxa labeZANU-PF kanye labebandla eliphikisayo leCCC kuzindaba zethu zekuseni kusasa. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Singakangeni kudaba oluzayo, sike sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuqhamuke ukulwisana phakathi kwamapholisa akwele Israel labakade betshengisela besola inguquko elethwa nguhulumende emsebenzini wokulondolozwa kwemithetho. Inhloko kahulumende yalelo lizwe umnumzana Benjamin Netanyahu ubikwe esole kakhulu abakade betshengisela laba. Inhloko kahulumende yakwele Greece umnumzana Kyriakos Mitsotakis namhlanje wethekelele indawo lapho okwenzakale ingozi yokungqikilana kwesitimela esithwala abantu lesithwala impahla ebulele abantu abangamachumi amathathu lasithupha 36 izolo. Ikomishini yebona ngokuqhutshwa kokhetho eNigeria isimemezele ukuthi umnumzana Bola Ahmed Tinubu oyebandla elibusayo kulelo lizwe ele All Progressives Congress unqobile kukhetho oluqhutshwe ngomgqibelo, kodwa amanye amabandla aphikisayo athi ukhetho lolu aluqhutshwanga ngemfanelo, ngakho kufanele kuvotwe kutsha. Umnumzana Tinubu oleminyaka engamathumi ayisikhombisa wethule umbiko wakhe wokwamukela ukunqoba kwakhe esigodlweni seNigeria iAbuja, wakhuthaza amabandla aphikisayo ukuthi asebenzelane ndawonye laye. Abakade belandela umnumzana Tinubu eduze kulolu khetho ngumnumzana Atiku Abubakar owebandla le-People's Democratic Party kanye lomnumzana Peter Obi owe-Labour Party. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Isimo somnotho waseNigeria sesesibeni esibi kakhulu, ngakho abantu abaningi kade bengakulindelanga lokhu ukuthi iqembu leli libusayo lingase liluwine ukhetho. Lona oluwinile ubaba uBola uTinuku uselikhehla nje ngoba amanye akade phikisana nabo bekusesengabantu ababukeka besesebasha njalo akade bekhanya belogazi kuntsha yaseNigeria ebikade nayo ikhanya iphakame kakhulu ngesasasa lokhetho. Kodwa ke akusenzekanga njengalokho abantu akade bekulindele. Sizabheka futhi laphana sibone nanokuthi kukhona nokwesabela ukuthi kuzoba khona ukungazinzi kwezombusazo eNigeria ngalokhu osekwenzakele ngoba kukhona vele udlakela oluqhubekayo laphana ezindaweni zaseNorthern Nigeria. IBoko Haram isilokhu sesekhona ayikapheli. Konke lokhuyana kuyatshengisa ukuthi kungenzeka kungabi yisimo esizoba isimo esihle kuzwekazi laseNigeria.
Okokugcina, sesikhangela indlela ukhetho lolu oluqhutshwe ngayo, singathi ibiyindlela eqondileyo yini kulandelwe imithetho?
Sesizwile ukuthi abathile abaphikisayo uPeter Obi no Atiku Abubakar sebeshila ukuthi bazoya emthethweni ukuyaluphikisa lolu khetho. Konke lokhuyana sibona ukuthi ke uma besiya emthethweni kuzothanda ukuthi kufake izwe laseNigeria esimeni esimanzonzo lapho singabona khona kusiba nokulwa kwabantu, kusiba lokufa kwabantu, ngoba siyazi ke phela eAfrica ukuthi izinto ezihambisana nokuphikisana nalokho kwenzakala kuma elections kuvamise ukuhambisana nokufa kwabantu. Siyabona ukuthi ke kunengi ke okungathi akuba namisi abantu balapha neNigeria. Nakhona nje futhi uma sibuka abantu abaye baya okhethweni, iNigeria yizwe elikhulu okunye okumangalisayo. Obekade kufanele ukuthi sibone abantu abaningi ngoba uma kuthathwa lapha izinamba zabantu abarejistele ukuvota kubalwa inamba efika ku-87 million. Kodwa nxa uthanda ubuka ukuthi ubaba uBola uwine ngamavoti amangaki, ngamavoti angu-8 million. Lokho nje kuyakutshela nje ukuthi noma ngabe kuthiwa uluwini lukhetho akakhethwanga yiningi labantu baseNigeria. Uwine nje ngoba abantu abaye bayavota baye baba bancane kakhulu kunalokho akade kulindelwe ngoba siyabona laphana inamba kuthiwa kuye kwavota kuphela i-29% okhethweni okade lulindele ukuthi luzoba lukhetho olukhulu kakhulu kangaka.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo eseJohannesburg kwele South Africa. Esigabeni lapho esikhangela ngendaba zabadabuka eZimbabwe yasebehlala kwamanye amazwe, namhla uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Moffat Ncube oyinyanga ethengisa imithi etshiyeneyo ekwele South Africa.
Ngisebenza ukudayisa bathi self-employed, like ukuthenga ngithengisa.
Singathuthe ngithengisani?
Mina ngithengisa izwatsho nemithi yesintu.
Yini lokho akutshela abantu sibili ngokujulile?
Izwatsho nemithi, imithi yesintu ngicabanga ukuthi siyayazi sonke, like imithi yokuphalaza, imithi yokufutha kanjalo. Izwatsho lezi izwatsho ezitholakala emakuleni ezokugeza kanjalo.
Ye, konoku-ke okhuluma ngakho kwesintwini kuyini akujule baba?
Umuthi, like umuthi wokuphuza wokuklina igazi, imithi yokugeza amathunzi, imithi yokususa ama-bad luck. Yebo, izinto ezinjalo nje. Umuntu ma ungazizwa kahle emzimbeni, mhlawumbe kwazi ukunikeza umuthi, or umuntu ophukile simnikeze umuthi wokuhlanganisa amathambo kanjalo.
Wena ukuthatha ngaphi konke lokhu babancane?
Kuyatholakala, okunye siyakumba like esiganyeni, okunye siyakwazi ukuthi sihambe siyokuthenga la okutholakala khona emithini okufana lemikambo le esebhulawayo.
Kuyatholakala lula kumbe okunye la uyakuphupha kumbe kuyabahamba njani?
Kuyatholakala lula, kuba khona okuphuphayo mhlawumbe okuboniswayo kwela kwisayithi, kodwa khona kuyatholakala, ezinye ziyatholakala ngokuthi uyabusazi ukuthi lo muthi lo usebenza into esese uhambe usuyothenga ukwazi ukusiza abantu ngayo.
Akusitshele ngomuthi omunye yona lo wenhlanhla kumbe wokulahla khona okuthiwa i-bad luck. Kuyasebenza yini kumbe lapha nje liyaphonguza amazama babancane?
Kuyasebenza kakhulu mkhulu. Kufana imithi le yokulahla okwama-bad luck, engikwaziyo kakhulu iy'ntelezi lezana ezihlanganiswayo umuntu ahambe ayogeza. Ma kukuthi umuntu wakhona lowo mgezayo unesilwane, iyasuka leya nto leyana emnindezelayo, mhlawumbe azize sekarayit. Iyasebenza kakhulu.
Singathi abantu bayakuthakazelela yini khonokho okuthengisayo kumbe abanye bayakucabangela nje ukuthi inxa kusebenza?
Abantu bayakuthakazelela kakhulu, njengendaweni yaseGoli bayakuthakazelela. Abaningi bayasuka bengakwazi, babedinga ukuthi bachazele ukuthi kusebenza njani, then sibasiza ngalokho.
Usulesikhathi esinganani ukwenza khonokho okuthengisa ba?
Ngathi lo msebenzi kungina more than 10 years ngiwenza.
Uyakuphilisa sibili?
Yebo.
Ijula sibili sibona ukuthi nxa ngenyanga sithi alapha ngitshayele sibili imali iyafika kuma 20,000 khonapho?
Hayi, manje since kwaqala i-COVID, hayi ngathi sidonsa nzima kakhulu impela. Kuba nzima lokuthi ma kuphakathi kwenyanga lokuthi ukwazi ukusoma kahle kuyabe kunzima, ingoba imali yakhona iphansi kakhulu. Abantu ngathi abala mali manje.
Ye, abafisa ukuthi baxhumane lawe kumele benzeni? Bakuthola njani?
Abafisa ukuthi baxhumane nami bengakayenzi i-page like kufesini, imali i-page i-Facebook, but bengakafakanga lezi zinto engizidayisayo. Ngingazi mhlawumbe i-Studio 7 mhlawumbe singangincedisa ukuthi singisize ukuthi lami ngikwazi ukuthi ngenze njani ukuthi ngixhumane labantu.
Ngitshela abantu ngenombolo yakho.
Inombolo yami ithi 071 710 9722.
Ye, ifakele country code, ifakele country code, iphinde njalo.
Maye le country code ithi 0027 71 710 9722.
Ye, iphinde njalo.
0027 71 710 9722.
Lo ngumnumzana Mafat Ncube, inyanga edabuka eZimbabwe esebenza kwele South Africa, exoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 eseJohannesburg. Ku-Live Talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukuthi bathina abeZimbabwe abasebehlala kwamanye amazwe ngamalungiselelo okhetho olwenziwa lonyaka kanye lohambo lwesiphathamandla seMelika esethekelela eZimbabwe. Singekehlukani sikhangele ezinye zendaba zethu ebezikhokhela umsekeli kanobhala obona ngezobudlelwano beMelika lamazwe ezwekazi le-Africa, umnumzana Robert Scott, usefikile eZimbabwe. Sesiligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguGaino Gumede Saidi, ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.